ndamboshandira Zimbabwe Broadcasting Corporation, ndikazoshandira Radio Voice of the People, andinamboshanda naSandra musangano rumwe chete. Takangosangana kwakawanda, tikave nekuwadzana sevatatu venhau muno muZimbabwe uyezve nekunze kwenyika. Ndakambowa nenguva yandakasangana naye tsviku United Kingdom, tawana mubayiro, tikamboona nguva yekukurukura. Uyezve tiri muno taikwanisokuteera zvaise zvaiita, zvinyorwa zvaiita ari kuDaily News, pamwe netsekwende dzaipinda mumashure mekunyora nhaurwa dzakasimbarara dzaizopedzisa dzazonza vakuru vakuru. Saka aive mutatu wenhau, aive watingati aive nezvivindi zvatinokurudzirana kuti ngatinyore ichokwadi, ngatitaure ichokwadi sevatatu wenhau, uyezve nekubvunzurudza nokutsvagurudza. Angari investigative journalist ainyura nyaya dziya dzamushure mekutsvagurudza nekubvunzurudza, uyezve akakwanisa kuwana chinzvimbo chiri pamusoro kusangano raaishandira reDaily News. Paanga ari kustudio 7 aigara akandifonera kana kuine zvizhinji zvakanangana nevatatu venhau achindibvunzawo ndichibuda pastudio 7 nezvaiitika muno muZimbabwe, kunyanya zvaiitika kuRadio Voice of the People uyezve nezvimwe zvakanangana nevatatu venhau zvaingoitika muno muZimbabwe, munhu aigara akandifonera sezvamaita emuri kuWashington ikoko.
Mungatimi acharangarirwa sei muZimbabwe uyezve pasi rose?
Nyaya dzakadaro dzakafanira kunge dzichipakurirwawo kunyanya vaya vari kudzidza vari kumakoreji, kuti vazive kuti pane vakambofamba munzira yavarida kufamba nayo pamberi pavo, vachizivawo nezvemibayiro yakawana iyi pamwezve nezvaakanga aita. Haungowana mubayiro chete pasina chikuru chaunenge waita. Saka zvizhinji zvingadzidzwe neavo vachiri kumakoreji nevavo vachiri kusimukira, kunyanya vatatu venhau vechidzimai, nokuti angasvika pachidanho chiri pamusoro chokuita political editor. Kare kare kwakadaro, asi nanhasiuno tinoona kuti mumanewsroom medu hatina vanhukadzi vakawanda vanotungamirira manewsroom, asi kuzoti veDaily News vamupe chinzvimbo chakadaro vakaona kuti ane ushingi uyezve anoita basa rake nemazvo. Saka zvizhinji zvingadzidzwe nevatatu venhau kunyanya vechidiki. Vatinokurudzira kuti vasatye kunge vachinyorawo nezvematongerwo enyika, vasatye kunge vachinyora nezvekutsvagurudza nezvekubvunzurudza nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzisinganzwisisiki. Vasiyane nenyaya dzemanyepo dzatinoti fake news, pamwe nedzimwe nyaya dzinongonyorwa pasina kubvunzurudza nekuongorora kuti nyaya iyi yakabva nekupi chienda kupi, kuitira kuti ibudire chokwadi kwete nhema.